A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, May the 23rd, 2019. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
Welcome, if you're just joining us tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the upcoming MDC National Congress to be held in Gweru this weekend, where three top female candidates will battle it out to become one of the vice presidents to MDC President Nelson Chamisa.
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 1545 kilohertz Monday through Friday at 8 p.m. But, ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachinache madzimai musakanganwe.
Always in wilo olobesifazane olobo mama. Don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages, and you can join in the conversation right now by linking us. Please go to VOA Shona, VOA Ndebele, and livecast if you haven't done so already, so you can join in the conversation.
Like we said earlier on, if you're just joining us tonight on our program, we are looking at the upcoming MDC Congress, where three women, Amai Lynette Karenye Kore, Amai Lillian Timfios, and Amai Tracy Mutiniri of the MDC were nominated to be voted to become one of the three vice presidents to opposition party led by Nelson President Chamisa. So they'll be vying for that post to become one of the vice presidents. As you know, there are three vice presidents. So this time around, they are vying to become one of the top females to be a vice president.
And also, must remember that the Congress comes at a time when the country has lost the leader of ZAPU party, Dr. Dumiso Dabengwa, who passed away in Kenya en route to Zimbabwe following treatment in India.
Let's take a listen to what some of his party officials and others had to say about his death and what happened.
Badavengwa vashaikwa bari ku Nairobi vaibva ku India kwavanga vachiri norapwa zvino zvofamba nenzira kava zvanzi abheta vauye kumusha saka vari panzira ipapo ndege yakazomira kukinya vaifamba nadhokotera akazorealiza kuti hai havachakwanisi kuti vaendire mberi vauye kuno kuZimbabwe saka mutumbi wavo izvozvo uri kukinya asati taziva kuti uchauya rini kuno sekuti kunogadzirwa mapepa kana munhu akashayikira kune imwe nyika vanofanira kugadzira mapepa okuti azotakurwa kuti abve ipapo auye kunoku
ndo vanhu vakavhura nzira kuziva kuti maganda anganokrosa sei ndo vanhu vekutanga kuhondo ndo vanhu vakavhurira isu vama70s kuti tizive gwara kuti hondo inorwa sei so really at this moment death ya Dumiso Dabengwa nevamwe vangu mazipra I know kuti vari kunzwa kurwadziwa chinondifadza chinhu one kuti akasiya gwara risingaperi norondo yenyika legacy yekuti you cannot cancel his name, you cannot rub his name from the history of Zimbabwe. Munhu uyu anga asingadi utsinye. A lot happened, but he never revenged. He was detained for no reason. He never revenged. He remained calm because he wanted people to live in peace in Zimbabwe.
that they were the voices of some of the party officials and just some people speaking about the death of Dumiso Dabengwa. Let's take a listen to what the MDC President Nelson Chamisa also had to say.
Ne gamba, tarasikirwa ne shasha, tarasikirwa na baba, baba venyika, baba wangawasina ruzi, wawaisa ruza, baba wangawasina zera, wawaisa ruza, baba wangawasina kutivaida uyo kana kutu uyo, vaida vese, vaida wani, vaita arisa zakanakira nyika, murumo yanga ara kamira, pati nano, dosa kamchona pasa ruzo, wakafamba ne siti kakambe na tese, vachiti sigira nyamba isatina kuziziva kuti gomo rotsira mute kuda kutama dzanga dziri mbiro mbiro zvokuti siya hona itangomira sega hatisisina nokuti hatine utiziro tatine vanga vachitidzidzisa tanga tine hwaro tanga tine dura tinodura ravazwa muti mukuru wadonha kureva kuti mumvuri wabva totangira papi tirasikirwa nemagamba akanasana babu adhavengwa totangira papiko tirasikirwa neshasha nesirina zvemapato tangasitarisa kuti chii chakanakira nyika tangasitarisa kuti chii chinoita kuti nyika iende mberi vakarwa muhondo yerusununguko munovaziva vainzi Black Russia nenyaya yokuti vanga vakatrenwa kunzvimbo zvine unyanzvi neumhetura hwepamusoro panyaya dzezvekuti vange vachigona munyaya dzezvesecurity saka munhu anga achitarisa pakuti pamazano kwete vari kuzapu kana kuti vachiita zvezvipwa asi kuti vari chibwe chitedza uyezve vari shongedzo kunyika.
That there was MDC President Nelson Chamisa speaking on the death of Dumiso Dabengwa. Let's take a listen to what the Minister of Information had to say.
Vadzavengwa vanga vari minister weHome Affairs muhurumende yedu kwenguva yakati rebei. Vasati vava izvozvo vanga vari murwi mukuru wehondo yeChimurenga. Saka chizvarwa mwana wese ashaya. Saka nokudaro hurumende inochema pamwe chete nemhuri yokwadzavengwa nevakavakomberedza varasikirwa, inochema pamwe chete nemhuri yeZimbabwe, inochema pamwe chete nemhuri yeZapu inova bato ravaitungamirira. Vakagara vari kubatsirwa neutungamiriri hwavamunangagwa kubvira pakurwara kwavo. Pane zvaitika tingati hurumende yakaedza payaigona kuti vawane kubatsirikana. Zvinonyanyokodzera panguva yakadai ndiko kuti mhuri inyanyotaura iri iyo kuti aiwana rubatsiro rwakawana rubatsiro rwakadii pakadai, asi chandingakwanisa kutaura zvehurumende ndechekuti aiwa takaimboedza. Iye zvine izvi zvezvinhu zvaitika tingangoti inhau yatagamuchira tingati 4 or 5 hours ago. Saka hatisati tanyunganidza kuti vava papi nokuti atova manheru, asi chinoitika ndechekuti vachapiwa rubatsiro rwakakodzera nokuti hurumende yavamunangagwa hurumende ine hanya especially kuvanhu vane chiremerera chakaita savadzavengwa.
We're hearing the tributes that are pouring in on the passing away of the late ZAPO leader Dumiso Dabengwa. What are your views on the issue? We will continue with our broadcast where we'll be looking at what will be happening at the MDC Congress in Gweru this weekend, where we have three top females vying for the vice presidency to the MDC President Nelson Chamisa. So give us your view on that too, PJ.
Yes, yala mugela uhlelo lwethu lwalamhlanje uhlelo asiyihluzeni bomama lapho ke esihlaziya khona izandlupe izankathaze ezidibana labesifazane empilweni zabo kulolu hlelo kulomsakazo owestudio 7 owevoice of America. Lamhlanje uhlelo lwethu siphatha ke udaba lo mhlangano omkhulu owecongress MDC ekhokhelwa mnumzana Nelson Chamisa, lapho ke okulabathathu abesifazane abancintisana ukuthi bathole isikhundla sokuba ngumsekeli kamongameli webandla lelo, ngoba ke isisekelo sombuso walelo bandla siku basi kukule uuze kwe kungeniswe kumbe kunikwe ithuba owesifazane ukuba abe ngomunye wabasekeli bakamongameli abathathu. Abathathu laba abancintisanayo unkosikazi Linette Karenye Kore, unkosikazi Lillian Tim Vios kanye lonkosikazi Tracy Mutiniri. Kodwa ke ngasikhathi sinye bevele siqoqe ukuthi sizakhuluma ngodaba lolu olwe Congress ye-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Kodwa ke kube lombiko namhlanje esiwutholileyo ukutshona kukamkhokheli webandla elezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa. Yena ke obhubhele kwele Kenya evela kwele India lapho akade ezama ukwelatshwa khona okwamaviki ambalwa edluleyo. Yikho ke usithole umbiko lo namhlanje. Yikho ke sathi singaza ke siyekele ukuphatha udaba lukamnumzana Dabengwa kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Ngakho ke likhululekile ukuthi lisithinte ngocingo likhuluma ngoDabengwa kanye lokuthi waphatha njani impilo zenu kanye lelizwe ijikelele kanye lokududuza imuli yakhe izihlobo labangane. Kodwa ke ngasikhathi sinye sikhuluma ke ngomhlangano omkhulu oweCongress lapho ke oweMDC lapho ke okuncintisana khona abathathu abesifazane abafuna labo ukuba lethuba lokuba ngomunye wabasekeli bebandla lelo abathathu ama vice president.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tinokuchingamidzai pano pachirongwa chedu chemadzimai chewomen's round table. Nasi tiri kuuya panguva apo tatambira mazwi anorwadza veruzhinji sezvo mutungamiri aive mutungamiri wezapu vaDumiso Dabengwa vashaya. Saka nasi tichange tiri kutaura kana pane vamwe vanodawo kuuya vachipa mazwi avo enyaradzo munogona kuuya. Asi nyaya yedu huru pari zvino inyaya MDC National Congress ichange iriko pakupera kwevhiki apo tiri kuona madzimai matatu vachange vari kurwisana kuti vawanikwe ivo vachiva mutevedzeri wemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa. Madzimai aya anosanganisira amai Linette Karenye, amai Lillian Timvios na amai Tracy Mutiniri. Vese vari kuti ivo vari kutsvaga rutsigiro. Saka kana muchida kupinda muchirongwa muchitaura nezvenyaya yeCongress yeNational Congress yeMDC munogona kupinda. Uyezve kana muri kuda kupinda muchipa mazwi enyu enyaradzo kumuri yavaDumiso Dabengwa uye kumuri yeZimbabwe munogonazve kupinda muchitaura izvozvo. Regai timbonzwa kubva kuna amai Karenye avo vari kutsvaga rutsigiro kuti vari kuti ivo chii chavachange vari kuunza kubato ravo kana mchinge mavavhotera.
Vanhu veMDC vanoziva vanhu vavakashanda nawo kubva musangano muno tichitanga. Mabasa edu atakaitawo semadzimai uyewo vanoziva kuti anoshandira musangano nemoyo wake wese ndiani. Ndiri seni ndakashanda ndikaenda kumaruzevha ndikaita maprogramu akabatika akaunza shanduko mubato redu reMDC. Ndakakwanisawo kuita zvinhu zvakati wande munguva yangu ndiri member of parliament. Muchimanimani West ndikaita maprograms akawanda ndikavaka nyangwe nemakliniks nemacreche misika zvese izvozvo zvinhu zvandakaita semunhukadzi. Ndiriwo zvemukadzi aikwanisa kuenda kunoita make sure kuti rule of vote rauya ende ini semudzimai ndofunga kuMDC I'm the only female member of parliament akakwanisa kunotsvaga vote kureserva vanhu vakavhota. Saka ndino chivimbo chekuti vanhu vedu veMDC nekushanda kwandakaitawo kumusangano vanokwanisa kuti vange vari vanhu vanondipa chigaro ichochi.
Apo tanga tiri kunzwa kubva kuna amai Lillian Timvios veMDC avo vari kutsvaga rutsigiro. Amai Lillian Karenye iye zvino tichombonzwa kuna amai Lillian Timvios avo vari kutsvaga rutsigiro. Regaiti tiri kunzwa.
Yebo, siyakwamukela kuhlelo lwethu. Nkosikazi Thatha.
Yebo.
Silahlekelwe liqhawe, siuthole umbiko lo lamhlanje. Wena uthinike ngo Dr. Dabengwa.
Dr. Dabengwa ngimaze ngo 1963. Ngizela ngangise China ma hospital. In 1963, safikele ofisini yezapu, sawafike Dabengwa bengamayifati nokunye okumangalisayo, sathenwa yibo, sebafike emahofisini eDabengwa. UDabengwa ngibuhlungu kakhulu ngilesizi, ngoba nxa ngikhangela kathesi, angimboni umuntu wasebenzela iZimbabwe njengoDabengwa. UDabengwa 1963 October baba ngabantu abathi izikhali zingena. Zikhali sungena zingena free ka-Islam. Wabanjwa elesikhwini lomazula. Babe sesengamajengosi oDabengwa lawo mazula. Omdala kwakungusukhwili moyo olekhuzicongress labo Nkomo waba ngomunye wama-founders labo Joshua Nkomo. Babanjwa bangena esitokisini, wahlala esitokisini belo mazula bebethola izikhali zingene zakuqala kusesengu-NSCI i-Federation. Usikhulu wathi hatshi abafana laba bakhe abaphuma abafana abancane abazilitho kwasala usikhwile. Usikhulu wafika-ke eZambia. That was 1963. UDabengwa lo oDabengwa abasebenzi ongazange uze ukubone efranti enguye sikhuluma manje nalo okuthiwa ngupresidenti u-Emmerson Mnangagwa wathrena ngudabengwa. Kambe ongazange alokhu nje ngudabengwa ngubani? Asebesele kathesi bakhangela abasebenza lo Dr. Dabengwa uBlack Russian. Ngibona ijani ngena engibaziyo phakathi kwabo. Abantu bonke sebehambile. Sikhuluma ngeqhawe lamaqhawe. Ukwedlula amaqhawe wonke asekhona kathesi engiwakhangeleyo ngathi bani engathi yena umgabe efika kulele sesegane ebuya wahlangabezwa wa-asha ngudabengwa evele eGhana. UDabengwa silahlekele kakhulu. Mina ngikhulumayo nguTrevia Thaka engisebenze naye kuze kufike namhlanje. UDabengwa ilizwe selizibuso leZimbabwe waphinde wangena ejele futhi lelukhayithi Masuku esekhulule ilizwe leli wamfaka ejele umgabe. Ulukhayithi wagula wabhubha. Uthe efuna ukuthi kambeni ulukhawuthi engiwatshwa kazange aveba amalisa nokuthi abuye nje aze ngcwaba ulukhawuthi uDabengwa lo uze waphuma sesisiya kuyunithi sokukhulunyiswana uDabengwa lo. Namhlanje thina ngilokudana okukhulu okumangalisayo. Mina ngomunye onguzaphu lekade ikhokhelwa nguDabengwa. Sisithi ukhipha esizweni esidubekayo esimangalisayo esi-oppressed esamandebeni esikhiphe eGibhithe esihambisa esizweni elizweni lesithembiso uDabengwa sesithike. Sibuhlungu okunye okumangalisayo ongakazeli kuboni. Indoda esisebenze kangaka kakho njoba bephile emgabe bebe angikhuluma omnangako ukuthi ngubani osebenze njengoDabengwa. yonke laba bakhona ngabantu abedluke ezandleni zikaDiniso Dabengwa sebehambile abasebenza noDabengwa enkomo Dabengwa ngoba mayisi kankomo akuqala athe elokhuzeni sisathi iRhodesia 1959 eliyisi elabanye bakhe akhem o-Isani Dube nabanye ngabaqamba ngingabaceti ngikhuluma ngayo uDabengwa osebenze kamgaka esebenzeli ilizwe leZimbabwe ngibuhlungu ongazange uze ukubona
ilizwe lokugcina ilizwe lokugcina nkosikazi Theresia Thaka lenduduzo kumakhumalo
ilizwi lokugcina kunduduzo kumakhumalo ngithi hayi makhumalo cina uza kuthini udubekile mtakakhumalo uDabengwa uhlala ejele 4 years udubeka labantwana wakufika udubeke okunye ongazange uze ukubone lanamhla kubuhlungu ukuthi uDabengwa ubhubhe umakhumalo eyedwa eNairobi ibuhlungu okunye okumangalisayo ngikhuluma lawe angikwazi ukuthi ngikhuluma lobani unkosikazi ngujeremia uprofet Jeremia ngikhuluma lalo
ye mama
ye lami umkami ungithiye 22 March udabe ngegula kodwa ezama ukuzasuduza kubuhlungu okunye okumangalisayo mina engikhulini engabona ukudubeka kwaDiniso Dabengwa abangakwaziyo ukuthi indoda lesithule idubeke kangakanani edubekele ilizwelele eselinje selizintaka engazizanga lutho mdalamajuma iyehluleka ngibuthakathaka imatelo nzima uthi makhumalo lapho khona cina mntakamandiweni umakhumalo ubhujelwe ngunina afika last month esendlelweni engafiki ne-India kakabuye ukuthi azobona ingcwaba likanina
abesebhujelwa yinkakhe hayi siyabonga nkosikazi Thaka
ngiyabonga
That day was Mrs. Theresia Thaka, one of those people that worked with Dr. Dabengwa. And she was saying something so sad again, that his wife, Mrs. Dabengwa, also lost her mother whilst in transit to India. When she was coming back, that's when she lost her husband.
Oh, so
it's a double tragedy for her.
Very, very sad indeed. Kune avo vakateerera parizvino tanga tiri kunzwa kubva kuna amai Thaka avo vaimboshanda na Dr. Dumiso Dabengwa. Vanga vari kutaura ipo vachipa nhoroondo yekushanda kwavakaita vachitsanangudza zvakaitika asi regai tidzokere kunyaya yatanga tambovhiya nyaya yemadzimai vachange vari kurwisana kuti vawanevo vachiwana yatingati vice presidency yemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa tiri kunzwa kuti tina mai Tracy Mutiniri vari panhare regai tiende kwavari hallo mai Mutiniri
Hello, maskera sei.
Aiwa.
Kukumangwana
Maska, tita skwera zvedu. Vazhinji vangada kuziva kuti imi zvii zvamungaunze kuchigaro ichochi chemutevedzeri wavaNelson Chamisa muchinge mawana imi muchivhoterwa semumwe wamadzimai vatatu vari kuwanikwa vari kuedza kuti vatore chinhanho ichi.
Zvandikuunza chekutanga. Ndikunza maexperience international exposure semunhu akashanda kuUnited Nations and being ndakambova diplomat kwemakore akati kuti saka international exposure iyoyo ichabatsira zvikuru kumaketa zita rapresident wangu vachamisa neku kumaketa ma NDC policies rinova basa randanga ndichingoita ndicharamba ndichisimudzira pamusoro.
Kune vamwe vangada kuvunza zvakare kuti zvakakosha sei kuti madzimai vawanikwe vachiwanawo chigaro ichi, tichiona kuti nguva yapfuura vanga vari vatevedzeri vazhinji kana kuti mabasa iwaya pamusoro tiri kuona madzimai vakawanda vasingakwanisi kuzoawana. Zvakakosha sei kwamuri kuti madzimai vawanikwewo vari pazvinzvimbo zvakadai?
Zvakakoshesesa zvikuru kuti madzimai awanikwe ari pa decision making table kuti body zvinobatsira nekuti zvichemo zvemadzimai zvinonyanyakunzwisisikwa nemumwe mudzimai, uye zvemadzimai vakarerukirwa kunogugudza dhoo pavanoziva kuti pane mumwe mudzimai, muchiziya tsika dzedu dzekuno kuAfrica ndedzekuti madzimai vanhu vakazvivereka. Kunowanzopinda mumadhoo evanhurume vanonyara vanotya, ende vamwe vanototya kuti vanozopendwa nebhurashi rekunzi hamene zvaa kunotsvaga muofisi yemunhurume. Saka vakaziva kuti munhukadzi vanoona zvakavarerukira kuuya muofisi mavo. Uyezve exposure yandakayaona ini ndakasenzera UNICEF. UNICEF yanga iUnited Nations bandiko rinoona nezvemadzimai nevana. Ndakasenza kwemakore akawandisa chaizvo. Ndine experience yekuti ndinokwanisa kunita tap again into UNICEF semunhu wavanoziva, tochitounza macurrent programs anga ariko kuti awanikwa achiuyawo kudepartment remadzimai. Ndonga munoyeuka kuti nguva ini ndiri kuUNICEF kana muchayeuka Sali Mugabe, tisu takamuunza kuUNICEF akazotanga program yake yainzi Child Survival. Tisu ina was one of the founders, akabatsira Sali Mugabe to set that foundation or that chapter. Saka ndine experience and also kuEastern Europe pandaa ndiri former Yugoslavia. Madzimai ikoko vanorarama semararamiro edu kuno kuAfrica. Saka zvinhu zvakawanda zvandakadzidza ikoko, ndinofunga kuti ruzive irworwo ndikarupawo vamwe vangu madzimai ari munhu, ndinoona upenyu hwavo huchizosumukira. Saka ndiko kukosha kunoita kuti mudzimai anga achiwanikwa ari muofisi. Mabasa nemitemo nechii zviri kunana paramendi, kune mitemo yatakaisawo kuparamendi, andiri mumwewo wamwe vakaisa mitemo yakati kuti kuparamendi. Mitemo iyo haisati yaita kaskedi kana kuti kusvika kumagrassroots emadzimai. Saka ndinofungidzira kuti ini ndiwo mukana wandapiwa wokuti mitemo yandakamboisawo kuparamendi yekodzero dzemadzimai ndaakumhanya nayo kunosvika nayo kumagrassroots kuti madzimai anzwisise vaziye kodzero dzavo.
Aiwa, mombobata makadaro nokuti tinenge taisa rombo rakanaka. Tinemi madzimai mese muri vatatu, saka tichange tichimbopawo mukana kune vamwe. Imi mombobata makadaro, ndiri kunzwa kuti tina mai Lillian Timvius uyezve namai Linet Karenye, asi amai Timvius ndivo vatanga kupinda. Sandichati amai Timvius mutaure naPJ neSindevele nekuti vamwe ava vanotaura shona. Saka PJ, I think momboenda kuna mai Timvius tinzwe kuti ivo ndezvipi zvavari kuunzawo patafura.
Siyakwamukela nkosikazi.
Nyabonga, linjani?
Hayi, siyaphila. Linjani khona ngapho?
Hayi, siyaphila.
Singakangeni kudaba lwakho lokuncintisa, ungaba lamazwi amabili amathathu ngokubhubha kuka Dr. Dumiso Dabengu.
Ya, kubuhlungu bakithi. He was our icon. He was a very respected man, and as we show, we really emulate. Ila shegele, the lizwe lonke lilahlekelwe. Siyakhala sibili. My condolences all to the family. I'm very sorry. It's a big loss.
Yeah.
Very sorry indeed.
Sibuyeke ekuncintiseni kwakho, ulethani ethebulini leyi ukuze uncintise unqobe esikhundleni sokuba ngomunye wabasekeli bakamongameli we-MDC.
Hayi, ngiyabonga sibili. ngomunye o ngenayo ende ngisebenze kakhulu esikhathi esiningi nabo mama nabo baba labantwana mina mbone ngani njengomama ngingumama olabantwana abangu-4 ngilomzukulu 1 ngingumuntu osebenze labantu kakhulu and ngiyakwazi khathesi sengikwazi ukuthi omama bafunani ontanga bafunani and mina ngithi khona khona oku what is very very important is going down to the grassroots ukukhuluma labantu. A leader does not know everything, but a leader must be a leader who listens to people, a leader who goes down to the people, to the grassroots, to listen to the people and learn with them and uphold and uplift others. So, mina mfuna ukusebenza labo mama izinto eziningi amadoda abazazi ukuthi omama bafuna abazazi. So, mina khonapho mfuna ukuthi ngimelele omama, ngimelele ontanga. Khathesi akuselabo anti. Kudala sasithi siyagijima siye eva ko-anti, u-anti encedise inkazana izikhule. Khathesi akusela lokho. So kwasekufanele ukuthi omama babe ngomama abalalelayo and omama abancedisayo amankazana ethu ukuthi bekhule bengene labo ezikhundleni ukuthi bezimelelele kulezinto eziningi. Kule sanitary way sihluphile bakithi. Uhulumende wake wapromisa ukuthi hayi nxa i-sanitary way ingena elizweni ayisabhadali itax. Kodwa sikuboni akula implementation. Abantu lokhu bebuya layo lokhu bebhadala. So izinto kulezinto eziningi engifuna ukuthi ngizele. Kodwa kakhulu kufanele ukuthi sike sakhuluma ngizomunye umama ekhulumi esithi khona kwakhona omama emakhaya abakwazi noma le-constitution yangkhona ukuthi ibaprotekta njani. So kufanele ukuthi sifundise futhi omama ukuthi bebekwazi imithetho, imithetho ebaprotekthayo bona labantwana. So izinto ziningi ezokwenza kodwa mostly mina
ye ubathembisani ke labo abaza kuvotela
ikhe ngikhulumayo mama.
Yeah.
Mina I am a unifier. Tina, we are an opposition party and then nxa silama divisions lapha lalapha kufanele ukuthi sibambane sikhangele ukuthi bakithi ilizwe leli lingathuthuka njani. Sesi kufanele ukuthi sibe sibambane sibe sicabange ukuthi sincedisane ukuthi singayenzani ukuthi uhulumende lo elalele abantu uhulumende lo seyehlulekile ukuncedisa omama, ukuncedisa izimuli, ukuncedisa abantu beZimbabwe. Sesikhale sakhala. So kufanele ukuthi uhulumende lo sivote. Mina ngifuna ukukhipha ukusaba okukhona kubomama.
Yeah.
Especially emakhaya.
Oh yeah. Wathi ngubambe umlomo khona lapho sinikane ithu.
Mama.
Nkosikazi. Wathi ngubambe umlomo khona lapho uke ume kancane sinike ithuba omunye owesifazane owesithathu la olincintisana laye. Nkosikazi Mtiniri mbe ngokuthathayo.
Karenye. Yeah. Amai Linette Karenye Kore tinokuchingamidza emuchirongwa. Hello, amai Karenye.
Hey.
Hello.
I'm hearing you loud and clear.
Atatati ameno tifoni zaita sei. Tinotenda kana muri kutinzwa. Mutitsananguro kuti pane vangada kuziya kuti imi zvii zvamuri kuunza opa tafura. Kana muchinge mawanikwa muchiwanikwa muchivoterwa kwamuri kuenda uku kugweru ku National Congress yenyu. Zvakakosha sei kuti muwanikwo muchiwana mavhoti ipapa kuti muite mutevedzeri wavachamisa.
Ndinoda kutenda Marvelous nekuti wanisa mukana wekuti titaurewo zvatinoda kuunza kumusangano wedu. Chekutanga, ndinoda kuti ndinge ndiri mukadzi achakwanisa kukumbira kuwana vhoti pachigaro cheuvice president. Chishuo changu nezvandinofunga ini kuti ndingaunza. Chekutanga, ndinodawo kuti ndinge ndiri munhu anokwanisa kuchengetedza musangano wedu maprinciples acho, kuwandiri munhu anoshanda ari pasi papresident wake pamwe chete nepati yake. Ndinodawo kuti ndinge ndiri mai vachakwanisa kuti ndiumbe musangano wangu kutungori a very strong institution. Ndichazviita sei? Ndinodawo kuti ndinge ndichikwanisa kubuilda a good culture yetolerance, yekuti vanhu vange vanhu vanoparticipata murunyararo vaine pfungwa dzavo. Ndichikwanisa kurana maprograms ecapacity building kutrena vanhukadzi, vanakomana nevanasikana under my office. Ndichadawo kuti ndinge ndichiita make sure kuti culture yedu isusu tichiri mu traditional conservatives, and ndiri kuona tiri vanhu vajaira kusenzesa chinhu zvechinyakare zvinotipa kuti tikwanise kutsvaga vhoti. Saka ndoda kuti ndiite embark on a rural transformation, because isu seMDC kumaruwa ndokwatiri kuda kuti tiende tinobvisa fee kuvanhukadzi, kuvana baba, vanakomana nevanasikana. Saka ndoda kuti make sure kuti I will build a strong base yerural constituents. Ndobva ndaenda kunoita make sure kuti taita victory under what circumstances any election inonzi iri kuuya toiwina, nekuti isu tinenge taenda kunogara kumaruzevha tichiita maprograms. Ndagara ndiri munhu anodziva zvekushanda nemumaruzevha, and the experience yandinayo nekushanda kumaruzevha ndeyekuita make sure kuti taita vhoti rinoita kuti President Chamisa come any election vange vachihwina. Ndichange ndichida kumhanya neprogram. As a woman, ndine zvizhinji zvandakawana experience kuti tiri kuleka nyaya yekusimudzira vana vane matalent. Ndoda kumhanya neprogramu yementorship kuita make sure kuti zvatiri kukura tiri kuchembera Marvelous. Mukuchembera kwedu tinoda kuti tinge tiine vana vatichaguruma, kuti pauchabva paunational chairlady wemadzimai sekubva kwandiri kuita ari kuuya achitoro wanga achitevedza zvakanaka zvimwe zvawakaita, zvinhu izvozvo zvonga zvichishandiswa zvichipamba. Ndiri kudawo kuti pandichaita semunhukadzi udeputy president, ndinge ndichisimudza bato rangu kuti riendewo paglobal platform kuita make sure kuti tine issue zelegitimacy, tinge tichinotengesa musangano wedu kunze kuti isu vari musadak region nevari kune dzimwe nzvimbo vauye vanzwewo zvichemo zviri muZimbabwe nekutambura kwatiri kuita semhuri nemugarire wedu. Ndichada kuita make sure kuti the issue of gender mainstreaming, I know very well kuti musangano wedu yes vanhukadzi varimo muzvigaro, asi hatisati tasvika level yekuti tinyatsoti pano tavo tawana zvigaro zvakakwana. Chekutanga chatakatomhanya nacho tikachihwina ichochi kuti tiite one female VP, tinoda kuti tichisimudze chiende nechepamusoro kuti kubva from branch level up to national level tinge tichimhanya neissue yegender equality, nekuti musangano wedu une policy ye 50-50 in terms of position kubva pasi zvichikwira. I just want to make sure kuti inini ndinoita unify vanhu kuita make sure kuti taunza unity in the party. Toita reach out whoever ari panze kuti afile kuti inini ndiri part of the institution. Toita make sure kuti zvese zvatichaita zvafamba nemazvo.
Ya, tombokubatai muromo muri ipapo. Tine muteereri ari panhare pari zvino, regai tiende kwavari. Hello, caller.
Hello.
Ehe, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Inini ndinonzi Anna Wemende riri ku United Kingdom.
Ehe, makadi Sister Anna.
Ah, inini ndafara mandipa munhu anaka ndichishuva chaizvo kutaura naye. Maikore makadi.
Maikore muri kuhumoreswa pachirongwa, taurai zvenyu nawo.
Ini ndiri kufara. I've been listening to what zvavanga vachitaura izvo pachirongwa. And Maikore has got my vote. Mai ava vanoshanda kubva pakatanga kusimuka MVC pazvanga zvakaoma. Ndanga ndichivateera ndichiona matsoka avo. Iroro simba ravanga vanaro rekusimudza musangano kuti tisvike patasvika. Even mukateerera maimpromptu speeches avo nezvavari kutaura kuti empowerment of women. If you educate a man, yes, an individual, mukadzidzisa madzimai zvamataura paurongwa hwenyu, madzidzisa rudzi. Vana mai vakamhanya nechitande sezvanga zvichiita Maikore. MVC is going to reign into the next century. And ichakura ikaita cyclone chaiyo chaiyo. Nokuti kumaruzevha kuvana mai vachakadzirirwa. Zvavataura zvese ndinonyatsavabata masiko menaka ndichiisa masoseji kuti ndoda kubvunza kuti vanoiti vazadzisa. Which means kuti ibhiza riri kutomhanya richiziva. Ivhini zvekusiirana kutambidzana chimuti zvakanaka kuti vanhu vasachemberera pazvigaro. Vazive kuti tinochembera, tinosiyira vana vadiki vachine simba nenjere nekufambirana nenguva. Mageneration gap anotisiya tine mumwe mufungiro wezvakafarira. Saka putting young people in position, ivo vachienda pamberi vachitirawo vamwe ruzivo rwokuti vabati vachitsika vachiisa zvinyowani vachisanganisa. Ini ndazvifarira zvikuru.
Aiwa, mashoko makuku, tinokutendai chaizvo Sisi Anna. Hameno kana muda umboti rimwe kuna Maikore tisati takudropai. Maikore muripo here? Munzwe zvazviri kutaura Sisi Anna.
Aiwa, ndiripo. Ndinoda kukutendai mudikani. Mwari akuitire zvakanaka. We are together and by the end of the day tine program yandiri kuti under my office yedzoka uyamwe. Yandiri kuti kusiya kwavakaita zvamuriya chidzoka kumusha iwe uri kudiaspora ugoregesa ugozovota mune any election kuti babatamisa vaende kustate house.
Ndo zvatiri kushuvira izvozvo kuti isusu rukuvhuke rwedu rwuri ikoko. Ko tinogodziti yamwe kuno inini kuno uku chero ukafamba UK yetahoni pakanzi gutu. Saka ndinoda kuti birth certificate rangu ndirambe ndichivhota kune kumusha kwangu kwandakaberekwa. Ndo kune mwoyo wangu neupenyu hwangu nelivelihood yangu.
Mashoko makuku, kuti tinokutendai Sisi Anna, muve nezuva rakanaka. Maikore, mombobata makadaro nemamwe madzimai rese bata henyu makadaro. PJ, we're hearing there from a caller who saying that she was inspired by what Maikore was saying about, you know, looking, you know, at passing the baton on to the next generation. I think, you know, let's go to you so you can take one of our guests since they've been waiting for a little bit. You can go ahead.
Yeah. Kulomlalelo khona. Hello.
Hello.
Yebo, linjani?
Oyi, Senator, Team Views. It's go ahead, it's okay. My Team Views is waiting for you for Ndebele.
Okay. Ngizithe ngxenye kungena omunye.
No, no.
Nkosikazi Team Views. Wena ke ubusachasisa laphana izithembiso olazo kodwa ke kungenzakala ukuthi njengoba lingahamba yesifazana lonke libathathu kungenzakala ukuthi kube ngonqobayo omunye wenu akusoze kube lokhophe na lizaqhubekela phambili lisebenzela ndawonye.
Iqinise ukuthi idemocracy noma lingaba lingu-three nganti singu-three khathesi nganti
ye
kungawina one kufanele ukuthi sonke silandele i-position asokuthi yikho ukusebenzela umhlangano. I-position yokuthi nje izinto zibe lula ukuthi sisebenze kodwa i-position I can make a difference from where I am. From branch, I can make a difference. The difference is the love for the people that I have. I have worked so hard in this party. I have worked so hard within this party. I was treasurer, and I became chair main wing. I have been chair twice. Now I'm in the executive. I've been shadow minister for home affairs. I've done a lot for this party. And I do not think a position defines me. But what I can do for the people, the love of the people is what makes the world go round.
Yeah.
So this is my calling. That's why we're meeting Mumakalo Abanti. And I think if one of us wins, that does not stop me from working for this movement.
Yes.
Because this party was never formed for position, but it was formed to remove bad policies that have been, that have made people suffer in Zimbabwe for this long.
Yes.
So,
we are
going to work wherever I am assigned, I will work.
Yeah, mkutazo bani ongayipha kwabesifazane ukuthi labo baqunge isibindi bathathe izikhundla lezi ezaphezulu ngoba umkhuba okhona kathese eZimbabwe ikuthi abesifazane abaningi sebesesaba ukungena kwezombusazwe ngoba besesaba ukuhlukunyezwa.
Lelo liqiniso. Umuntu ongumfazi nxa efuna iposition uyathethiswa kulezinto eziningi, uyesaba noma nomukuma nje ekhuluma ukuthi mina ngifuna lokhu lalokhu. So imanifesto yami eyinye ngeyokufundisa omama i-public speaking, onkazana i-public speaking, ukuthi babe le-confidence yokukhuluma, ukuthi babe le-confidence yokuthatha lezi zihlalo. And the konokade kukhulunywa ngabani ukuthi wakho khona kufanele ukuthi omama abantwana ama youth nje onkazana bethu abancane laba kufanele ukuthi siba groom labo bengene kuma positions ukuthi bezimelelele kulezinto eziningi. Ngiyakwazi ukuthi kunokunengi okukhona nxa ufuna iposition ukuthethiswa, but as women we need to be strong. You know, we need to be strong. A lot of men, they are insulted, but they take power and they take positions.
Mm-hmm.
So that is not, we cannot stop because we've been insulted or we've been, you know, we are being undermined.
Mm-hmm.
So women of Zimbabwe, we must arise.
Thank
we
you
must
so
end
much.
Up and say enough is enough. That is the only way. And I cannot do it on my own. We have to do it together.
Ehe, mashoko makukutu.
I'd thrown a question that, okay, there are three of you vying for one position.
Mm-hmm.
Are you going to be able to work together after the election?
That's a good question. Let's throw it to my mutiniri. My mutiniri muripano, trukono ti muriva tatu. Mese muriku kukwiza kuti, muwe mutevedziri wavane usunchamisa. Mumwa wenyu mumwe chete pa watatu wenyu akakunda. Munozo gona ire kushanda pa mwe chete, semazumai.
Ichokwadi ini ndine experience yekushanda ndisingapinde mafaction. Ndine experience yekuita unify vanhu vakatresa track record yangu vanoona kuti inini handi believe in factional politics. Ndino believe kuti vanhu vakashenda vakabatana vari team tinowana maresults akati wandei. So muofisi ya vice president ndichimirira kubatsira va president Chamisa andifanire kuwanikwa ndichizoti ndamo muofisi tapakati pemafaction kokuti uyu anobhilonga kwakati anobhilonga kwakati. Ini ndinofunga kuti my stature nezvandataura kuvanhu zvinoratidza kuti ndiri unifier. Ndinoda kubatanidza vanhu vese kuti agenda yedu inge iri agenda yekusimudzira upenyu hwevanhu, agenda yekuti mapolicies avachamisa anzwikwe globally. Even Musadhaki, ndinondoda kutaura kuti ndine urombo nekushaya kwaita brother wangu waDumiso Davingwa. ini background yangu ndiye kuzapu. Ndakatanga activism yangu ya politics ndiye kuwadi lafu. Saka brother Dumiso is a very close brother to me. Ndakashanda naye. Saka ndiyo kukuru wadu wapati ma values. Avakasia matiri. Ndo andiyo nyakure mekeza. Nekuti isuta kafundis kwa runo. Nekusa divide wanu. Saka fundis kwa tunofana kuita bring people together. Saka spirit ya wadu miso. Ningango tijangu meiso rest in peace. Ndino wadu wa because I knew Budi GD for a long time. So I need to know the spirit ya taka siri wana wangomo. The spirit ya taka siri wana na ditu ngomozi. Nao wadu di. Ndiyo spirit ya kubata niza wanu. Meru nyararo. Munozi ya vanivese, mkatresa vanivese, vane history ya zapu activism. Havana nguwa ya kudivisa vana, havana nguwa ya kurovana rovana ni vana, havana nguwa ya kupopota. Saka inini, I'm bringing a culture ya kubata na kwe vana. I'm bringing a culture ya peace in the presidium. So that my president can concentrate on my issues. Eku batira nyika ya Zimbabwe, one ma problems atina omu Zimbabwe munu. President Chamisa wana ma challenges akati one day. So he must be a vice president as a faction. Arikungo focus akuti, what can we do for our people? What can we do for our women? What can we do for our youth? Saka ndo janju kukaro inini semu zimaya rugu ita vice president wa Chamisa. Andina zima faction. And inini ndo naku zupari za shoko rikuti mu MDC amfana unge mine ma faction.
Tinotenda regai tende kuna mai karenyi manzwa mubvunzo uyo tinoona muri madzimai matatu mumwe wenyu akakunda ipapo munozogona kushanda mese here zvakamira sei ipapo apo
ndinoda kutenda mavelas chekutanga regai ndingoti handina kuwaniswa mukana wekuti ndibatewo maoko kumhuri yeZimbabwe nekushaikirwa kwataita nababa Dumiso Dabengwa ndopinda munyaya ini vazhinji vanondiziva background yangu kubva 99 musangano uno uchitanga vanozviziva kuti ndiri munhu akaita sei ndiri munhu uya asina zvekuti kana wanetsana nemunhu woramba wakabatirira kusafara kana kuramba uchitsamwira vamwe ini ndinobhiliva kuti sarudzo dzatiri kuenda wani wedu akakunda ndinobhiliva kuti iyeye ndiye asarudzwa namwari uye ndiye asarudzwa nevanhu kuti agotungamira mufight yezvi dziri kutevera ndinotonga ndiri mumwe wangu anoti chero dai kuchida kubatsirwa with anything in terms of main power, in terms of ideas, in terms of working experience, ndinenge ndiripo pakubatsira. Because for 5 years zandakamhanya nazo, ndakakwanisa kushanda nemadzimai eZimbabwe yose, ndikakwanisa kushanda nemayouth, ndikakwanisa kushanda nana baba. Saka kana iri nyaya yekuti tingazokwanisa here kushanda, inini ndinoziva kuti where there is love, apana pane dambudziko. Where there is love, there is peace. And I believe that after the election has got nothing to do with it. I win and then. Kumusangano wedu takagurumwa nenature yekuti sarudzo hakuna anoti ndakunda. Asi vanhu vangokupa mukana kuti chimbotungamirira pari zvino. Next time umotungamirawo. So I believe that after this Saturday, some Sunday morning, vanhu vanenge vakuziva kuti pakati pedu wavada ndiani uye atapiwa na mwari ndeupi tapedza izvozvo toshanda tese nyika yedu yobudiri.
Mumbobata makadaro tine mutereri ari panhare pari zvino regai tiende kumutereri. Hello caller.
Hello.
Makadi yenyu mukoma tiri kutaura nani uye zvemuri kupi?
Muri kutaura na mukoma Hilary Chibaya.
Ehe, makadi mukoma Hilary Chibaya muri kupi?
Ndiripo ndiri kufona ndiri kuBotswana.
Ehe, tipewo pfungwa dzenyu muri kunzwa iri mudariro.
Ehe. Ini ndiri kungoshuvira kuti kuri kuenda ku Congress ye MDC. Totarisira kuti MDC painobva ikokoko hapana hatitarisiri zvekuti pachava nekuparadzana. Tinotarisira kuti vachakundwa vachabvuma zvichabuda musarudzo. Kana vabvuma zvakabuda musarudzo vozoshanda nevamwe vanenge vahwina vacho. Saka at the end of the day, the party should emerge as the winner from the Congress.
Aiwa, mashoko makuku, tutunokutenda hii, anjazi regeiti, tauraniwa nyarikani wedu, nukutunguwa zedu za ajiranana, timu kupeta, urukuro yedu, azitoda kutura mkana uno yukumbo, chingamiza, varipala ifidi, yedu Moses Beta, rest in peace, wa Davengwa, arukutaura, Amos Nguye Nyanzi, rest in peace, our hero Davengwa, Dunlebo, Sikoti, and rest in peace, comrade Davengwa, vasikoti, varikutisha kare, gone too soon, rest in peace, comrade. Atichaona biriyati matika kutine matambu zikomba ati please call me. Sera Mazengera kuti rest in peace Father Zimbabwe siyabonga sonke. Apostole angada kufonerwa Sela Mangenera kuti ya amai kore choko adivano shanda. Toku da ya amai tendai mashonga kuti nduku kona isisi mavi. Munofara ere PJ ya menuka na unie varipala ifid. Tisataenda kwa nyarikani vedu.
Yee, ngilabo lapa aba silandela yo siyalibonga ngokusilandela kwenu kanye lokubukela lomsakazo kanye lalolu hlelo uJunior Sibanda uthi sabonani basakazi siyalithanda liqhubeke lisifundela izindaba. God bless you Wilson okhulumayo ngise Yoville eJohannesburg. Pamela Khumalo uthi salibonani and lo kanye lo analyze Ndlovu la uthi salibonani. Upoazi jaya guru, utiena, anopinda watove naye, ubusani mbuso dintini, ukanyele chain mkandi, ukanyele, nyakubona kona ngapo ngasengilandi chain. Jose Dube, uti galali ngotolo, ubaba uDavengwa, silahlekelwe singumthwakazi. Trace Mahlatini, galali ngotolo, umalume, so said bantu. Austin Ncube, lai utu kona ekwengweni uti na support you ladies. Norris Jones matarirano moyo, rest in peace baba Didi. Tandiwe Mavundla, lala ngukolo kawe la makawe. Austin Ncube kutuwa umasalu wabantu kuluma ngumunye wabu mama laba abatatu abaza ngantisa kuketu. Rest in peace, baba Didi. Zororai Murugare, Mutendai Mashonga, Lungi Ndlovu, Lauti, rest in peace, baba Didi. Kawe la makawe.
Tunemwe mtereri, tisatita peta, iduchurungu. Alo, kola? Alo? I think the gate to reva nyarika nivedu PJ, tiva tango petisa, iduchurungu achedu. Toti kuna mai kore. In 10 seconds, mungo taura imi kutivanu waku fotele nda ye. Tozenda kuna maimti nilitoita maimti mviyo sto watafara.
Zinodaku kutenda ye, wa nale mbisi, wari kutelera. Uye ndo kutenda ye, nukutipataka tendera, tichita makokasizi, makati pamukana. Nukutipita ule mapolisi zedine, shatino da kuita. Mungo kumbira wa foti enyu. Nekushanda kwa ndaka itani ya mingi nozi wa kuti munozi wa kuti takashanda shakanaka. Mwara kutile shakanaka, nisoe sata vendo kumbira wa 14, 40 limit karenyi. I love you all. Thank you very much. God bless you.
Maimti niri itaura yenyu? Alo, maimti niri?
Ose, arumia kukonferensi ye, duye MDC kugwezu. Dino kumbira wa 14, dino kutenda ye. Nekundire mekeza kwa makaita, nekundigatira kwa maita, pandaita ura manifesto yangu. Dino kutenda ime mashu kwa makaita ura kutu experience yangu, ne program emotional healing. Yanduda kuunza kutitipoze maronda, evanu wakashaikirwa, wakashungurizirwa ama zao, jiburita nenu wacho ndakapondirwa mwana, ne system yezanu, ama itaiza mara. Nduku waisa mumina macho yangu, nivisi mazimai, wakashungurizirwa. Ndukuti, ndo kumbira wa 14 tuna basa mina macho tunoziyo tiwa tunga miri wanu gandwa na mwari
amai mti nirilege tiku kate ipapo toko wa amai tinvios chance amai tinvios PJ
yeah elako elo kutuina 30 seconds
ya vonga mama mfunu kutuela ku avantu vongi mshangano wetu MDC ekokela mbaba wetu advocate Nelson Shamisa. Nikola ni 40 on Saturday, nifuna kuba ngu vice president, nifuna kusebenza sibili ukuthi izanu PF iphume. Ende nifuna kusebenza labo mama, labo ntanga, lamankazana. Kufanele ukuthi iZimbabwe yethu sibe proud ukuthi we are Zimbabwe.
Yes, siyabonga nkosikazi.
Sibe passion sibile ukusebenza. Sicela ni vote yenu bomama labo baba.
Siyabonga kakhulu.
No
extra time. Unfortunately, as an SA team viewers, there is no extra time because we're really down to the wire. But, you know, good luck to all the ladies. I'm marvelous. Mthanganya, who you are saying, have a very good night.
Nalama Praxitis Jeremiah, Niti Lisa.